Zvino hazvina kumira zvakanaka kuvarairidzi. Shungu tatinadzo dzokuti titaurirane, asi vatungamiri vehurumende vanoita sokuti havadi zvokutaurirana. Saka varairidzi vanobvuma kuti takamirira kunza kupalamendi kune petition yatakaendesa nezimta isu vePTUZ, havachakwanisi kuramba vachienda kubasa mazuva ese. Saka kubva svondo rinouya vanoti vanokwanisa kuenda mazuva matatu chete, kubva muvhuro kusvika chitatu, Thursday neFriday vombozororawo nokuti vari incapacitated. Vhiki rinenge richitevera vanenge vachizokwanisa kuenda muvhuro nechipiri chete, chitatu, china, chishanu havakwanisi. Vhiki rinoenda rinozoramba richienda kana pasina zvagadzirirwa, vanofunga kuti vanenge vachikwanisa kuzoenda zuva rimwe chete. Kana zvikapfuura iro vhiki pasina zvaita, varairidzi vanoti vanenge vasingachikwanisi kuenda kubasa nokuti mari dzakatopera, vabhajetera mazuva iyaya. Asi isu sevatungamiri tinofunga kuti hurumende ine chido nevarairidzi vanoita basa rakanaka maisho kwazvo, nyemba kusadzarungwa. Vanofanira kuti vakwanise kunge vachigadzirisa zvinhu tisati tasvika kuti varairidzi havachakwanisi kuenda kubasa kana zuva rimwe chete zvaro. Saka iyi idano ratazivisa hurumende, uyezve ticharamba tichizivisa hurumende kuti sePTUZ tiri open for negotiation nemamwe masangano avarairidzi, futi tiri open for negotiation. Asi tasvika kwokuti vatiri kutungamirira kwacho ndo vari kutiudza kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa. Isu hatina mari yokuti tingavapa kuti varambe vachienda kumabasa. Saka zvatakwanisa chete kuvanyengetedza kuti vatomboendawo mazuva mashoma aya kuratidza kuti vane chidokwa dokwa chokuti vaite basa ravo. Zvinotipawo mukana wokuti tirambe tichitaura navari muhurumende kuti vanzwisise kuti varairidzi vanhu vane shungu dzokuti varambe vachienda kuzvikoro kubetsera vana vanovai vatungamiriri mune ravamangwana, asi kuti havana mari. Saka pachidimu ndingati varairidzi vari incapacitated, basa vanoda kuramba vachiita. Vanotarisira kuhurumende kuti ichakwanisa kuti iite fast track zvinhu zvinatsa muzvikoro kuti vagokwanisa kuti vaende mazuva ese kubasa. Tasvika padanho iri nekuti tine vanhu vari muhurumende vasina hanya navarairidzi, asi dzidzo ndiwo musimboti weramangwana rakanaka. Saka tinokurudzira vari muhurumende kuti vaone kuti muzvikoro mava neoda, mava nepisi, varairidzi vatowa mari kuti varambe vachikwanisa kuenda kuzvikoro.
Ko, hapana misangano here iri kuitwa nemasangano anokumirirai nemamwe sangano amakabatana nevamwe akaita sana Apex Council kugadzirisa dambudziko iri?
Apex Council takataura kubva kare kuti idhongi rakafa. Apex Council inotoshandiswa nehurumende yatingaita kuti inonzi fire fighting pachirungu. Nguva yese Apex Council yanga ine nguva kubva pataka muna January umu kusvika pari zvino vachingotaura kuti tiri kutaura nehurumende. Up to now hapana chouviri chati chabuda